Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 7 Gunyana 2023. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti pava kudiwa kuti SADC ichitungamira mukutaurirana kwemapato ezvematongero enyika muZimbabwe. Asi bato reZANU-PF rinoti vanhu vakatotaura pasarudzo, naizvozvo bato iri ratove pakati pekuita basa ravakavimbisa ruzhinji rwevanhu. America inoti ichapa nyika dzemuAfrica mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora ekukwaniswa kwechikafu chisingakanganiswi nekushanduka kwemamiriro ekunze muAfrica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kutukwa nebato reZANU-PF kuri kuitwa chikwata cheSADC chakauya kuzoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe kuri kusimudzira chimiro chesangano iri, sezvo richizivikanwa sesangano risina mazino kana chido chekugadzirisa zvinhu mudunhu reSADC. Bato reZANU-PF harisi kufara nechikwata ichi mushure mekubudisa kwacho mashoko ekuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka zvichitevera kugadzwa kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Dzabata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie kuti tinzve zvingaitwa neSADC sezvo vaMnangagwa vakatogadzwa uye bato reCCC risina kuenda kumatare kunozivisa kuti haribvumirani nekugadzwa kwavaMnangagwa.
Patimirei pakadai so panonetsa, nokuti pari zvino hurumende ichaiswa navaMnangagwa inenge isina yatingati confidence yevanhakawanda nyaya yelegitimacy. Nyaya ndo yanga iri nyaya paelection of which kuenda mberi zvikumbotaridza kuti nhango iyo SADC iri kuti maelections aya angasanyatsobata zvakanaka. Saka maonero angu ndeyekuti apa pakuchida kuti pachiitwa inonzi political solution yekuti kuda vanhu vakataurirana kuti vobata sei nyika iyi zvichienda mberi, zvichitaridza kuti maelections haana kunyatsokubudisa result inoisa kuti nyika iyi imuve mberi kubva padatiri kumasure.
Pane mutemo here unotaurawo pamusoro pezvinhu zvakaita seizvi kuti kana patadza kuwiriramwa chinoitwa ndeichi, pachine chinogona kuitwa here sezvo izvi zvichinzi zvakati pasi pemutemo wemuZimbabwe? Chii chingagona kuitwa nyangwe nayo SADC?
Pane zvino chiri kuitika ndechekuti mutemo wedu unotaridza kuti kana pakaita kugunununa nemaelections bato riri kugunununa rinotora nyaya iroenza kumatare edzimhosva kumatare constitutional court and tinoona kuti iyo CCC haina kuda kuendesa nyaya iyi kumatare ichiti kumatare kwacho hakuna kumirawo zvakanaka. But mutemo wedu unotaura kuti kana zvadai so inyaya inofanira kuda kuconstitutional court and court yobva yapa mutongo wayo. Saka zvazvaita zvokuti CCC haina kuendesa nyaya kumatare zvakuti bring about yatingati uncertainty in terms of the way forward kana iri nyaya yokuti vaMnangagwa vauda kuchitunga nyika vega. Saka pakadai so nhango iyo SADC chainokwanisa kungoita kungoshandisa atingati mapolitical solutions kuda kutora vachamisa navaMnangagwa vovagadza pasi kuona kuti vanokwanisa here kuti vakwanise kuti vawirirane kuti vabate nyika iyi kana kuti vatonge nyika avari vese, kana kuti paitwo amumatano ekuti paine hurumende yomubatanidzwa kana kuti paite transitional authority inokwanisa kuti nyika iyi yeZimbabwe iitongwe zvichienda mberi.
Kana takatarisa South Africa vaMasie, munoona sokuti South Africa ingaita mutongi gava zvinogutsa vanhu vomuZimbabwe here panyaya iyi?
Ina hangu semaonero angu ndioni senge South Africa pari zvino ingave iri nyika nukwasa kutunga hii nyai ya tingati zili lefu ya kuti tunotaka tunona kuti South Africa ndiyo ya nepe edu ya nema kore ine crisis ya Zimbabwe bati javaru kuitita kuti ikazirisike asinya so kubatika ndi tunona wazikare kuti mbature ANC arino ita senge no jihizana one ZANU PF ndi muta urumkuru ANC teka mwona achikoro kote zava mnangako ndangwe zao wanga wasata vatswera in zinota za kuti pane ya tingati pachirungu bias kupa kune batu mutunga ruku South Africa ndi ya langa wevariyo wano wevariyo watunga mira conversation yoyi bati tunuona kuti pane awamo na waripo wano kwanza kuwa wachinzi wano kwanza kutunga mira nyaizi
ii mwenyaya yari kusiri research kuru ramasie inyaya yoku tapuwa kwa iwanu kuroho wa kwa iwanu sarifu za kura shi chinga itu wa pamsori penya yai vande Zimbabwe vanda wane pi rubatiro rukuti zunu zakaita zaizu zunire
ya zunu zakaita so zunu zikafa wezi chitika because it was makuti kubatro kwa wanu kana kwa abda kwa wanu nuku tosho kwa wanu ii mosa ye pasivesi ya tingati ino violenta ya pasivu ya tingati international criminal law ainga hizi mosa ya Zimbabwe chete imoswa ya inika zese sara hiko zindo tunuona kuti Zimbabwe ini maziso waka wanda kupa kune mao kizewa kana kupa kune inika zaka wanda saka wanu kwasa kukuramba wa chingo chema o nema ni atinati mao kizewa yayo kana utine zimo onika kuti wana yesu atukuitu ku Zimbabwe kusina kumira suwa kanaga so kuti yo Zimbabwe woka na watunga miliwe Zimbabwe woka na wakuchenda woka na kuti kuma meeting za waru pita chosa kuti hiko zino panel ino United Nations General Assembly na unga ili kuita muna September munomu wana wano kwa sako ndo wachinora titira o wachinitza kuti mamu wa tunga miri nezimwe nyika wano zosanga na o kana watina yo wa muna kako waka watide urume jao bayo wachita wa renyea zekada iso kudizunu zimu kapa usitwa mnyika ya Zimbabwe kwa wati any other country nukuti it's a violation ye international human rights
nyanji munezwe mtemo wa Kenneth Masie vari parunare ku Texas ni Studio 7 asi vakafana bata chigaro chomukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafara marapira vanoti bato ravo harina nguva yekuramba richitaura zvisina maturo nguva dzose sezvo ratotanga kushandira vanhu sekuimbisa kwarakaita zvizvarwa zveZimbabwe pasarudzo
tinotenda nemubvunzo isu sebato rinotonga tinotaura isusu kuti tokutanga nyaya dzatinogona kuti tipindure inhau dzinenge dziri pamberi pemapurisa kwete nhau dzinenge dzichingotaugwa mumapepanhau nemunhoroondo isu seZANU PF maelection akatouya akatopfuura papakakosha papari pakuvhotegwa kwemusangano wedu kuti tiwane kutonga takakampena tikasvika pakuvhoterwa tikasvika pakukunda pasina aroha pasina baiwa jekiseni pasina aitwa zvese zvekutaugwa izvo saka iko zvino takunda tinenge tichizvitevera ndo mbunzwa ndinoda kuti zvimwe tingawisisa kuti chinoita kuti vanhu vati isu sebato tingada kunge tichiita zvinhu zvakadaro chii asi tatoda kuti vanhu vazive ndicho kuti isu sebato reZANU PF takutenda mberi nebasa vamwe vachitaura
vafarai marapira veZANU PF vari parunhare kuHarare neStudio 7 vakakunda musarudzo dzekuva nhengo dzeparamende yeZimbabwe nhasi vachatoreswa nhiko dzavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa izvi zvichaitwa kumuzinda mutsva weparamende kumount hampden bato reTPC riri kuda kuti paite sarudzo itsva richiti sarudzo dzakaitwa dzakabirirwa zvine mutsindo bato reZANU PF rakawana zvigaro zana rine 46 ukuwo bato reTPC rakawana zvigaro zana nezvitatu musangano wakakosha waive pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze wakapetwa nezuro muNairobi Kenya vatungamiri vemuAfrica vakapinda mumusangano uyu vachibuda nechisungo chekuti paunganidzwe mari kubva kumitero mitsva pasi rose pamwe nekumasangano ezvemari yakanangana nekurwisana niku shanduka kwema miru ekunze wakanga wachimira Amerika kumusangano uyu uye vati numa yomtunga miru wa Amerika vati John Kerry waka zivisa wone chipiri kuti nyika yavo icha pavo imwe mari inoeta mamiru ni makui matatu ema dora yaka nangana ni mabasa ikuwa niswa kwechi kafu chisanga kanga niswi niku shanduka kwema miru ekunze mu Afrika yose. Jonga kandi miri we Studio 7 abata vanorira kuchengetezwa pe naraunda uye vachitungamira sangano re Center for Natural Resource Governance vafarai maguu.
Tingati musangano uyu une zvinhu zviviri zviri kutaurwa ne Afrika. Chekutanga ndechekuti kuti tikwanisewo kurwisana nematambudziko ari kukonzerwa nekushanduka kuri kuita kunze panodiwa mari. Uye mari iyoyo hatina. Saka musangano uyu Afrika iri kukumbira zvakasimba kuti masangano anopa mari dzeclimate change vanofanira kuwedzera rubatsiro kunyika dzemuAfrica. Chechipiri ndechekuti iko zvino pane kutaura kwakasimba kwekuti Afrika inofanira kumira kushandisa maratya uye oil ne gas nekuti zviri kunzi mafossil fuels anokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze. Saka Afrika iri kuti iyo isiwo tine kodzero yebudiriro. Nyika dzekumawirira dzakabudirira dzakabudirira nekushandisa maratya. Saka imi kana makutirambidza kushandisa maratya musingatipiwo zvekare mari yekuti tikwanisewo kuwana moto unga uri wekulaita mudzimba, moto wekushandisa maindustry, moto wekushandisa mumafarm munenge muchitipomera urombo kuti tikadze kuitawo zvakaita nyika dzekumawirira dzakabudirira vachishandisa maresources avo. Ndingati ndo zvinhu zviviri zviri kunyanya kununuta.
Tingaona here Africa ichiwana rubatsiro rwairi kutarisira rwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze?
Pari zvino tiri panguva yehurukuro. Hurukuro idzi dzaane makore dzichiitika. Uye ndinotenda kuti Voice reAfrica riri kuramba richikura nekubatana kwavaita iko zvino vachiita summit iyoyo zvinoita kuti masangano anopa mari dzeclimate change vatange kuteerera. Taona zvekare vamwe masangano akazvimirira oga anga ariko, mapresident vatungamiri vemuAfrica vanga variko. Saka izvozvo zvese zvinoita kuti Voice reAfrica rinzwikwe. Vangatadze kuwana mari yese yavari kuda pari zvino, asi ndinotenda kuti pachatanga kuwedzerwa mari dzinenge dzichiuya kuAfrica kurwisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Takanzwa America ichivimbisa kuyamura nemari inoita $30 million. Rubatsiro rweAmerica urwu rwakakosha zvakadi pahondo iri kurwiwa neAfrica?
Tinoti hatsuni arwa. 30 million iyoyo inobatsira, asi tichitarisa kuti 30 million yapiwa kukondinenti kwete kunyika 1, tinoona kuti pane mukana mukuru wekutiwo dzimwe nyika dzinge dzichibatsirawo kuti mari iyo isvikewo kumabhiriyoni. Tiri kuda mari shinu, haisi mari yekutamba nayo. Tinenge tichitarisa kuti tikachitarisa macommitments ari kuitwa sezvakaita kuUkraine, mwedzi umwe neumwe tiri kuona dzinyika dzakabudirira dzichipledja mari hundreds of millions ari kuenda kuhondo yekuUkraine neRussia. Saka iyi nyaya yeclimate change itori hondo iri kurwiwa kurwisana nevarombo. Tichitarisa vanhu vakafa kuchimanimani, vakafa vasingatozivi kuti vari kuurayiwa nei. Havatozivi kuti panewo dzimwe nyika dzakabudirira. Mukubudirira kwavo vanga vachiendesa kaboni mumhepo, inowa kaboni iri kukonzera kuti paishanduke mamiriro ekunze, zviri kuzokonzera iwo matsunami, mafashama nezvakadaro daro. Saka hondo yeclimate change iri kungouraya vanhu sekuurayiwa kuri kuitwa vanhu kuUkraine. Saka tinotenda kuti tichienda mberi, nyika dzakabudirira dzinofanira kuwedzera mari dzavari kupa pakurwisana nedambudziko reclimate change.
Vafarai Maguhu vari parunhare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano Resident Foundation Trust iro rinoshanda mukukurudzira mabasa emadzimai nevasikana, Muzvare Shalin Chekenya, vanoti vari kufadzwa nezvidzidzo zvavari kuwana kubva kumusangano wemavhiki maviri wekudzidzira kuyananisa vanhu uri kuitwa kuThe Hague muNetherlands. Muzvare cheKenya, mumwe wemadzimai gumi nevashanu vemuAfrica vari kumusangano uyu wakarongwa nesangano reAfrican Union. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare cheKenya.
Netherlands and Afambera de Chirungwa Chain Negotiation and Mediation Takamira Vakazi Chirubitwa under programming FMYC under African Union.
Shaka Kosha say kuti madzimai semi munge muchipinda muzvirongwa zvakadai.
Chirungwa Chain Negotiation and Mediation Chirungwa zvinhu zvinowanzoitwa nevarume. In the vanhu vakadzi vanowanikwa vasingarepresente zvakakwana muma issue enegotiation nemediation. Saka munoona kuti panoitika kusawirirana kunoitika idza munyika, idza zvokuitika pakati pevanhu, idza mahigh level conflict ari kuitika. Munoona kuti varume ndivo vanowanzonge vachipiwa mukana wekunegotiata kana kumediata, asi izvo zviri zvinhu zvinowanikwa zvichiitika apa neapo ende maconflict agara anongoitika. Saka vanhu vakadzi vari kuimpaweiwa kupiwa masimba netsidziso dzekuti vakwanisoo kunegotiata kumirira mabato akasiyana-siyana evanhu mucommunities.
Makawanda sei vari pachirongwa ichi uyezve pane vamwe here vari kubva kuZimbabwe?
Kune vanhu 15 avo vanenge vakamirira nyika dzakasiyana-siyana. Ininiwo tini ndiringega ndakamirira Zimbabwe.
Chii chamuri kufunga semudzimai kuti muchapakura muchinge madzokera kuZimbabwe, tichiona kuti kune kusawirirana kwakawanda mune nyaya dzakawanda wanda nyaya dzematongerwo enyika?
Chandiri kunyanya kudzidza ndechiri kuti nyaya yekupopotano inyaya yekuti inofanira kuva nevanhu vanoenda pakati vobatsira nyika kuti zviri vanhu vasaite vhaiendi, vanhu vasanyanyopokana, vanhu vatsvage nzira dzekushanda vese zvakanaka kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Saka isusu chatinenge tichida sevanhu vazvo ndiyo kuti isusu tikwanisewo kupiwa mukana wekuti tiunze runyararo munyika medu. Saka izvo ndizvo zvinhu zvatiri kudzidziswa kunoku kuti tikwanise kuva competitive, tikwanisewo kuva nemasimba ekuti mavhoisi edu anzwikwe patinoda kuunza runyararo munyika kuti nyika yedu ifambirire mberi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano Resident Foundation Trust muzvare Jalgin cheKenya vari parunhare kuThe Hague naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Zvikoro zvakavhurwa munyika yose nezuro, asi zvimwe zvikoro zvichidzinga vana vasina kubhadhara mari, vabereki vakawanda vachichema-chema kuti vari kunzi vabhadhare mari dzezvikoro nemadhora ekuAmerica, uyevo varayiridzi vachichema-chema kuti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zvikoro zvakawanda zvinonzi zvakatozivisa kuti zvave kuda kuti vabereki vabhadhare chikamu chakakura chemari yedzidzo nemadhora ekuAmerica nekutyira kuti dhora remunyika rinogona kushaya simba zvakanyanya. Zvinozopa kuti mari dzinenge dzadzidziswa mumabhajeti dzitadze kukwana. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti vabereki vakawanda vakaita saamai Tracy Musakaruka avo vane mwana anodzidza pachiRedzi Christian High School vasangane nekudzingwa chikoro kwevana vavo muzuva rekutanga chairo.
Ini semubereki handisi kuzvigamuchira nemhaka yekuti masalaries achikokorwa nemaRTGS. Zvikoro zvotizvo zviri kuda mari. Saka inini semubereki ndiri kushungurudzika nekudzoka kwevana uye kuchikorwa kwekodzero dzevana, nekuti mwana haafani kudzorwa kuchikoro. Mukadzora mwana asingazive kumba kwavo akazorasika kana kuti akazotsikwa nemota.
Izvi zvatsinirwawo navakuda kwaChindevele Zulu vekumatopo, avo vati kunze kwemari yechikoro vabereki vari kunetsikanawo nekuwana mari yezvimwe zvikwanisiro zvinodiwa kuchikoro.
Right, vabereki they are not happy. Ndasangana nevana mukuseni vachifamba netsoka, vamwe vabereki vachienda nevana kuchikoro vachivaperekedza vachiti zoni hakuna chi, havana mari dzemaschool fees. Even chikafu chekuti vape vana, vana vari kuenda kuchikoro nenzara.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende, asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemabasa mubazi rezvedzidzo yepasi vaPatrick Zumbo vati zvikoro zvavhurwa zvakanaka. vazumbo vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvibhadharise mari yekunze chete nekudzinga vana vanenge vatadza kubhadhara.
Hatina mutemo unomanikidza munhu kuti abhadhare chaanobhadhara mari yekunze kunyanyanyanya kuzvikoro. Varairidzi vedu vanozviziva, vatungamiri vezvikoro vanozviziva. Kana vabereki vaita dambudziko vakasununguka kutibata, vakasununguka kutaura nemadistrict edu, vakasununguka kutaura nemaprovinsi edu. Mari yedu yemaratijes ndiyo yatinototambira, ndiyo yatinofarira kuti vabereki vasununguke kubhadhara nokuti ndiyo yaunowana.
Asi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masarawe vati nyaya yekubhadharwa kwemari yekunze yaita kuti vadzidzi vanodarika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana vatadza kuenda kuchikoro. Zvikoro zvinogara vana munyika zviri kubhadharisa mari dzinotangira pamazana mana kusvika pamazana matanhatu emari yekuAmerica. Apowo zvevana vanobva kudzimba zvichinzi zviri kubhadharisa mari dzinotangira pazana remadhora kune vana vari kusekendari. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bato reCCC harisi kutaura kana nhengo dzaro dzakakunda musarudzo dzichaenda nhasi kunotoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende. CCC yakamboratidza sekuti nhengo dzaro hadziende kunotoreswa mhiko senzira yokuratidzira kunyunyuta kwebato iri kuti sarudzo dzakabiwa. Newsday rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvishanu ndezvimwe zvevanhu gumi nevapfumbamwe vakapfurwa vakafa muSouth Africa. Mapurisa akanga achitsvaka vanhu vanohwandira nekubira motikari dzinotakura mari. Vakafa vanonzi ndi Kulekani Svanda ane makore 42, Frank Moyo ane makore 43, Alexander Muyambi 24, Simbarashe Marvin Machingauta 37 na Juliet Mugabe 27. Munyuzde makare sarudzo dzakaitwa muZimbabwe zvondirapera dziri kutaurwa nemuparamende inyika zhinji pasi pose. Ukuwo vasiro Ramaphosa vekuSouth Africa navaHage Geingob vokuNamibia vari kuramba vachishorwa munyika dzavo mushure mekumhanyira mukukorokotedza vaEmerson Mnangagwa. Yashika nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zami yakanga isingafungidziri kuti icharohwa murohwa wayakaitwa. Yakazoshandisa zeki yaudziwa kuti varume zviri kubuda kuno zviri kuratidza kuti muri kuumburudzwa mumadota. Saka minoti toita sei? Ndopa yakazoita chimbi chimbi chekuti tazohwina takutogadza mutungamiri wenyika. Asi kurohwa pamafigures chaipo yakarohwa zvaamai chaizvo chaizvo. Yakarohweswa dai vanga vachiti havana kurohwa chiti wakahwina ka ngavabvume kuti tidzokorore sarudzo. Chero mangwana chaiyo chaiyo ngavangoti vanhu ngavauye tivhote futi. Kana vachiti wakahwina ngavangoti ngakuuye imwe bhodhi siri zeki ichiongorora sarudzo tivhote muone kuti vanobuda nechinhu here. Vabude nechinhu vanhu.
Vanhu vanamuzivi zvamunoda ana vaZimbabwe vamuzivi zvamunoda. Vanhu vari kuchema paya zvikuru vanhu vako vanhu vari kudzingwa. Ngavabhadhariwe nechikenini yemakazvaipa ana Mnangagwa ya. Ndo kuti zvifambe ngavabhadharwe nechikenini yavakala. Vakala chikenini asi kono zvikuru zvakuda kubhadharwa. Vaivhotera zano vachitsava pamusoro pamuchato wezi pana Mnangagwa vamusangana naMnangagwa. Saka chikenini ngaibhadharwe school fees ndiyo makavhotera zano. Ungadai makavhotera tikusidei pasina zvinhu zveschool fees vachamiswa vakapenda zvavo pachigaro. Indava yenyu dai rambai makadaro ndokuti mumuke. Gari vari mweido kuti kwai Mnangagwa uchi ya ndo uchi hwacho bhadhare schoo fees sarega kubhadhara schoo fees.
Ndinotonyadzisa kuti munhu unoti kwazizano pese yakahwina zvine musindo. Hapana musindo wamakahwina baba. Mhomho yeZimbabwe haichakudii vanhu yezano pf. Dai muri vamwe kamasuduruka henyu hazvifadzi kufudza mombe dzinenge dzichakukika.
Makatii makatii mustudio. Ndafara chaizvo kupinda mustudio. Mustudio 7 kuri sei ikoko ana mukoma tanonoka. Tinokutenda chaizvo nestudio 7 yamunotipa yamunotiunzira zuva nezuva. Ini ndiri kushushikana chaizvo neupenyu hwatinorarama kuno kuZimbabwe nevakuru vedu vana Munangagwa vaivarega zvavari kuita kuponda nhengo dzedu dzeTCC vachidzishungurudza vachidzirova ivo vachiti vakahwina. Ndaakushushikana kuti sei vari kuramba havo vachivarova. Ndatenda nokupinda Studio 7.
Vatungamiriri veSouth Africa vanotora Zimbabwe sokuti itemberari, nyika yetemberari. Inonzi yambopinza imbotora imwe zenge mupesa wana apa imbosiya zvekutemberari. Isuda zvinhu zvepemanent. Nhaurira dzavanoda kuita vanarama mabosa ndodzegore riya dzatavombeki 2008 ndodzavakuda kuti akungopechapecha kuti zvinofanira kufamba. ZANU-PF ichingoramba iri imomo mudivi imomo. Isu hatichadi kusunga pajoko rimwe nebereso. Bere ngariende rimire rega, wai dzimire dzega. Hatiri kubatanidziwa navanhu ava. Hapana nhaurira dzatinoita tikusi neZANU-PF. Kana yakahwina ZANU ngaitonge. Chosozoona zvechigaro chemiwa. Nofufutigwa chavofufutirai zaro. Tongai tione ndozva kuti 6 months kukava munenge mopandukirana imomo nezvimasoja zvenyu zvonandini ndamubata izvi zvino Timotiwa kubva kuNational Army kuenda kuzvimaZANU-PF Army nambona zvava zvakadzungaira kudai munofa nenhamo afa nenyu.
Tiri kurwadziwa, tiri kurwadziwa. Zvakaoma zvakaitwa neZANU-PF ka. Mwari vave navo vanhu veZANU-PF. Every time vanongogara vachingoba, tiri kurwadziwa. Gore negore takauya muno muSouth Africa tiri vana vadiki. Tinongoshandawo mabasa emapurazi aya, ndo mabasa ari kuno kuCape Town tichingomhanyiswa. Mabasa acho emapurazi chaiwo chaiwo kuchisina. Vanhu vawandisa kunyanyanyanya maZimbabweans awandisa zvisingaiti. Ava Munangagwa vari kufara nazvo. Ava Munangagwa Mwari ane nhema asi chandinoziva kuti hakuna chinhu chisingaperi.
KuZimbabwe kumaelection kwakupedza nguva kuita maelection. Nyaya inotongoripo ndeyekuti dai masoja vatomboramba mari. Tinoziva kuti masoja vari kupiwa mari yechioko muhomwe kunzi vasapandukira chibato riri kutonga. Saka dai kwakuri kunzi mari vapindira masoja aipandukira bato riri kutonga sezvakaitwa kunana Gabhoni, zvatinongonzwa kunana Gabhoni zvakamboitwa futi pana vamugabe zviyazvo. Then vobvisa zvichisimba nokuti kuvhota ndakatarisa kuvhota kupedza nguva. Chinovarambidza ivo kuti vangoti mavhoti aACCC ndo avo avo ndo ACCC hapana, hakuna munhu anovabvunza, hakuna munhu anovarambidza. Kana ndakatarisa mamiriro emaelection akaitwa kuZimbabwe zvakungoda kuti dai Mwari vapindira masoja abatana mwoyo wavo waenda pamwe chete vangokwanisa kubvisa utongi huripo. Kazhinji kachona kusatoda kubhokwa vari kuita pachigaro vanozva kuti vane mhosva dzakawanda zvekuti vakabva pachigaro zvino zvashandukira kuperu kuende zvinotovaomera.
Kana taakuenda pachishona chamandorokwati izwi rokuti pfe rinoreva kumanikidzira chinhu. Kuita chokumanikidza zvakafanana nokuurura mupini unoshandise simba rakawandisa. Ndo zvinoita Munangagwa. Vanhu vanoti idhipfe ndinoshaya kuti vanoziva zvazvinorevei, asi izvezvi chaakunzi idhishwe vachasungwa nenhamo kusvikira vazviregera. Tarirai muone vanhu vaakuchema kuzvikoro. Nyaya iya yamaitaurirwa kunyange yematitle deeds hapana chamunoona chinobuda. ZANU haizombofi yakachinji. Nyoka inyoka haichinji mavara nenyaya yekuti yapinda mumvura kana kuti iri mumwena. Maitiri aMunangagwa haazombobva akachinja. Kunyange kuuraya vanhu izvi takatanga kuziva nezvarashuwe gusha tichiri vakomana vachakaita vechidiki. Kusvikira namanje vanhu vari kutorwa vachiurawa vachinyangariswa. Hameenawo kuti murume uyo akazvionepi zvinhu zvese. Ndokurashiya kwaakandotrenwa natu muroyi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeSindebele.